Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kukadzi 18/2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kutepenyura muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Munokwanisawo kutiona paVOA Show na Facebook tichitepenyura chirongwa chino chenyu imi vateereri. Ini ndini Rachel Tau ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Danho reEU riri kutaridza kuti pane chido chekusimudzira nhaurirano pakati peZimbabwe nemubatanidzwa wenyika dzeEU.
Imwe nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu inoti kusendekwa parutivi kwezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende munongedzo wekuti European Union yakazvipira kuita nhaurirano neZimbabwe.
Izvozvo inhema mukoma kuti tinonzi isu takanokumbira ruregerero. Hatina patakanokumbira ruregerero nekuti pekutanga hatina kutadzira musangano chepiri, hatina kutadzira vatungamiri, hatina watakatadzira. Saka hatina pekutotangira kana tichitoda kunokumbira ruregerero nekuti hatina watakatadzira.
Mumwe wevechidiki vakambomiswa basa muZANU-PF vaGodfrey Tsenengamu vanoti manyepo ekuti vakakumbira ruregerero kubato ravo mushure mekumbomiswa kubata zvigaro muboka revechidiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reEuropean Union kana kuti EU nezuro rakasendeka parutivi zvirango zvakatemerwa vanhu vana vanoti mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantina Chiwenga, gurukota rezvekurima vaPerenzi Shiri, mukuru wemauto munyika vaPhilippe Velarios Banda pamwe nemudzimai wevaimbe vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe, amai Grace Mugabe. Asi EU haina kunyevenutsa zvirango kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nekambani yemauto yeZimbabwe Defence Industries. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti danho rakatorwa neEuropean Union rinopa Zimbabwe mukana wokuti gadzirise nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu kuitira kuti ive neukama hwakanaka nenyika dziri muEU.
Danho reEU riri kutaridza kuti pane chido chekusimudzira nhaurirano pakati peZimbabwe nemubatanidzwa wenyika dzeEU, nekuti tinoona kuti kunyange zvazvo zvirango zvasimudzwa pavanhu vana hatina kubiswa, zvangomiswa zvishoma kusendekwa parutivi hazvisati zvabiswa. Asi chikuru mashoko akataurwa neEuropean Union anofanira kuti abatwe ndeyekukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti irange nharadada dziri mumauto nemumapurisa vane mhosva yekutyora kodzero. Uyezve mucherechedzo wakakosha ndewekuti EU yaramba yakaisa zvirango pakambani yemauto yeZimbabwe Defence Industry kuti Zimbabwe isatengeserwa zvombo kusvika pava negwara rakajeka rekuremekedza kodzero. Uyezve kuzadziswa kwezvakatarwa kuti kana pachinge paparwa mhosva yekutyora kodzero, vanhu vanenge vazviita ivavo ngavamiswe pamberi pematare edzimhosva zvisinei nekuti mauto here kana kuti kwete.
Kusendekwa parutivi kwezvirango zvakatemerwa mukuru wemauto kunorevei kana kambani yeZimbabwe Defence Industry ichiramba iri pazvirango izvi?
Pamaonero ati kuzviita kudivi rekodzero, tiri kuona kuti zvine kujeka kuripo nekuti zviri paviri. Chekutanga kuda kukurudzira nhaurirano, asi zvakare paine shoko riri pachena risingakwanisi kutsipikwa kana kuvigwa rekuti mumauto ndomuri kubva kutyorwa kwekodzero kukanyanya mukati meZimbabwe. Uyezve EU haisi kuzonyarara shoko iroro. Ndokusaka tiri kuona kuti vari kutaura kuti vari kukurudzira nyika yeZimbabwe, hurumende yavaMnangagwa, kuti izadzise zvayakataura zvakabuda mu Motlanthe Commission of Inquiry kuti vese vakapara mhosva vari mumauto ngavamiswe kumeri matare edzimhosva. Handioni kuti EU yatupfunura zvakanyanya, asi kuti yangoshandisa uchenjeri hwekuti ivhure mukova hwekutaurirana neZimbabwe, asi zvakare ichitaura kuti tamba-tamba chidembo muswe ndakabata kuZimbabwe Defence Industry.
Kune vamwe vari kutiwo kana EU iri pachokwadi sei yabvisa vachiwenga nava ivo vasibanda vanozikanwa kuti ndivo vakuru vane masimba pane zvose zviri kuitwa nemauto.
Aiwa, ngati gonei kunzwisisa shoko rekuti suspend. Shoko rekuti suspend harireve kubiswa kwezvirango, rinoreva kusendekwa kwazvo kuti papuwe mukana nhaurirano. Asi zvataurwa izvi zvekunzi hurumende yeZimbabwe ngaizadzise zvakabuda muMotlanthe Commission report, zvakarewo ngaikusimudzire kodzero, zvese izvi zvinenge zvichiongororwa kubva iko zvino kusvika gore rinouya.
Nhaurirano dzemuZimbabwe vamavhinga kuti dzibudirire, vamunangagwa vanofanira kunge vari pamberi. Tiri kuona kuti vamunangagwa varamba vakasungwa mbira dzakondo nezvirango izvi. Izvi zvinorevei?
Zvinoreva kuti pane mukana wekuti zvirango zvidifwe zvachose kana matanho akatorwa akaringana anotaridza kuti ndiro kwazvo Zimbabwe yava nematangiro nemafambiro matsva, kwete kungotaura nemuromo chete asi zvinoonekwa zvinobatika, zvinosanganisira kuti vana veZimbabwe vavasusununguka, uyezvewo kana pakaparwa mhosva dzekutyora kwekodzero zvinenge zvichitoonekwa kuti vese vari kupara mhosva vari kubatwa nemutemo vachiinda pamberi pematare edzimhosva. Ndo zvinoita kuti zvizobatawo kana mukuru wenyika kuti achizonzi aiwaka kana panga paine zvirango zviripo zvotupfunurwa, nekuti Zimbabwe inenge yava nemufambiro mutsva zvachose zviro kwazvo.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadhewa Mazinga, vachitaura vari parunhare vari muJohannesburg kuSouth Africa. Kunyange hazvo tisina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvanga kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi, hurumende inoti kunyange hazvo iri kufara nekunyeveniswa kwaitwa neEU panyaya yezvirango, Zimbabwe icharamba yakamira neshoko yaro rekuti zvirango izvi hazvina nematuro ose. Mumashoko avo avaisa paTwitter yebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika, gurukota rebazi iri retired Lieutenant General Sibusiso Moyo vati hurumende inoti zvirango zvose zvakatemerwa Zimbabwe hazvitambirike uye nguva yazvo yakapera kare. Vati zvirango izvi zviri kuvhiringa urongwa hwehurumende hwekuvandudza zvinhu zvakawanda munyika. Mumwe wechidiki vakambomiswa basa muZanu PF vaGodfrey Tsenengamu vanoti manyepo ekuti vakakumbira ruregerero kubato ravo mushure mekumbomiswa kubata zvigaro muboka revechidiki zvichitevera kuburitsa kwavakaita mazita evamwe vanhu vana muzvinabhizinesi vatatu vavanoti vari kuita zveuori munyika. Bepanhau reCronicle neZuro rakati vakafanira kubata chigaro chemutauriri weZanu PF vaPatrick Chinamasa vari kufadzwa neku yaruka mupfungwa pamwe nekuzvipira kushandira musangano kwavatsenengamu nemumwe wavo vaLouis Matutu. Kunyange vaviri ava vakambomiswa kuita basa mubato kwemwedzi gumi nemiviri. VaChinamasa vanonzi vakatiwo vaviri ava vave kuzoenda kuchikoro chinodzidzisa gwara remusangano weZanu PF cheChitepo School of Ideology, asi vatsenengamu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chavakaita chete kusangana nevanoona nezvekurongwa kwemisangano muZanu PF vaVictor Matema Danda vachivapawo divi renyaya yavo. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravaChinamasa panyaya iyi.
Idzodzo inhema mukoma kuti tinonzi isu takanokumbira ruregerero, hatina patakanokumbira ruregerero nekuti tekutanga hatina kutadzira musangano chepira, hatina kutadzira vatungamiri, hatina watakatadzira, saka hatina kutotangira kana tichiti toda kunokumbira ruregerero nekuti hatina watakatadzira. Isu takabuda tichidoma vanhu vatinoziva kuti vari kuita zveugororomba vapa mune hukopokopo, hapana patinozonzi tinozoti nhasi tinokumbira ruregerero. Isu takambobuda tichiti tinoo vanhu ava makororo, vanenge vasisiri makororo here? Zvakangoitika pedu ndezvekuti pakagara Politburo muchi wechitatu tadarika vachitidzinga pendere musangano vamatema danda vakanga vasipa vakanga vakaenda kuIndia. Saka pavakadzoka vachinzwa kuti tinotakanga ta iswapa zikaro zvedu saka tateka namai nemusangano vakada kuti vanzodivire yedu kuti chii chaizvo chakanga chaitika saka vakatidana kuofisi kwavo uye nekuda kwekuti tichiri nhengo dzemusangano semacard carrying member takaenda kuofisi kwavo kuti tinotaura navo sekutidana kwavanga vaita ndipo pakachizouya vatapi venhau vezbc tikatsanangura kuti tanga tasangana natete vemusangano tichivaonesawo ivo vachitionesa mafambiro anofanira kuti aite zvinhu uye musangano ndo zvatakangobuda tichitaura pazbc hatina kumbokumbira ruregerero kumusangano nekuti isu nemusangano hatina kutadzirana uye hapana tingaisu takatadza tinonokumbira ruregerero kuvakuru vemusangano saka inhema dzevanhu vari kuzama kupusha donzvo ravo rekuda kuzama kuita kuti tionekwe sevanhu vasina kurongeka uye sevanhu vasina kumira pachokwadi kuti nhasi zvatabuda tichitaura mangwana tinobuda zvakare tichipikisa saka inhema hakuna zvakadaro hatina kumbokumbira ruregerero uye hatisi kudzokera kumashure
saka pane matanhata atorwa herewo nebato renyu imi senhengo dzebato kuti munge muchiendeswa kunomiswa pamberi pedisciplinary committee
hakuna matanhata atorwa takatotamisa ndechekuti nemusi wemubvuro wadarika ndakatozoenda kumahofisi ebato ndichinotsvitsa mota ikoko ndichipiwa tsamba yakasainwa navachinamasa saacting secretary of administration ichitaura kuti no politburo payakagara akaona zvakakodzera kuti vatibvise pazvigaro zvinova zvinhu zvisiri pamutemo webato nekuti ini navamatutu tanga tiri nhengo dzecentral committee tiri nhengo dzenational politburo hayaikwanisa kutibvisa pazvidano zvedu kunze kwekunge taifanira kunge takaendeswa kudisciplinary hearing takanotongwa nenyaya dzedu tichizvidayirira but zvose izvozvo hazvina kuitwa politburo yakangoerekana yotidzinga vakaita ndivo mapurisa vakaita ndivo mapipi vakaita ndivo mamagistrate pamwe chete nevachengetedzi vetorongo vari ivo pachavo saka hazvisi pamutemo uye kusvika nanhasi hapana kana chichaitwa kuti vagadzirise zvinhu zvisina kufamba zvakanaka izvozvo takangogadzira chete tsamba yekuti tamiswa basa ratanga tirikuita kumusangano tadzoswa kuva nhengo dzebato dzisinai chigaro mumusangano
imiwo mune matanha amuri kuitawo here ekuti munge muchigadziridzana nebato renyu panyaya yemashoko ari kubuda
tairimba kuti kudanwa kwatakaitwa navamatemadanda tingave kutanga kwekuti pave nemuono mumwe chete kana kutaura zvimwe chete uye kunzwanana maringe nekuti kana paine zvisinonzi zvahazvina kufamba zvakanaka tidurirwe pachena kuti no makakanganisira munzira dzakati nedzakati musangano waitarisira izvi nezvizvi nekuti pakuziva kwedu hakuna igwara rake ravapo ranga rakadongwa nemusangano rekuti kana vanhu vaine nhau dzevanhu vari kuba munyika kunyanya even vasiri nhengo dzepati vanofanira kuti vashandise gwara ripi but kusvika nanhasi hakuna chatichaitwa saka patakaona vamatemadanda vauya tatete takatiregai tivape mukana tinzwe kuti no vanofambisa sei nhau yedu kumusangano zvisingarevi kuti isu kana tikanzi nemusangano tagadziriswa taakuzomira panhau yedu yekurwisa huura hatimiri nekuti tinongofunga kuti ihondo inofanira kuramba ichipfuurira mberi kuti nyika yedu igadziriswe but kusvika pari zvino hapana chimwe chinooneka tichavapo tirikutoshamisira tichiona vamwe vatungamiri vemusangano vanosanganisira vana vamatuke navana achinamasa vaakubuda vachitaura mamwe mashoko akapesana nechokwadi chezvakaitika
avo vanga vari vakambobviswa kubata chigaro muboka revechidiki muzanupf vagodfrey tsenengamu vachitaura vari parunhare vari muharare najonga kandemiri westudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau bepanhau reherald rine nyaya inoti sangano reteam zimbabwe uk rakaremekedza mutambi akaita mukurumbira munyika nekunze peter ndlovu nemubayiro weaward of excellence senzira yekucherechedza basa rakanaka rakaitwa nemutambi uyu mabiko ekuremekedza peter ndlovu akaitirwa mukupera kwesvondo mulondon asi peter haana kunge ari paurongwa uhwu asi mubayiro uyu wakatambidzwa munin'ina wapeter brian mhuri yekwandlovu inozivikanwa zvikuru nekuita vatambi vebhora vakaita mukurumbira munyika nekunze avo vanosanganisira iye peter madhinda namutsvakabvu adam
Mangwanani, Muria Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nasimaneru na HPM papage redu reFacebook reVOA Shona. Nasi muchirongwa tiri kukurukura pamusoro pezuva reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day, iro rinocherechedzwa makore ose musi wa21 kukazi, rine chinangwa chekucherechedza mabasa akaitwa navaMugabe mukusimudzira vechidiki munyika. Tichitarisa mararamiro ari kuita vechidiki, mungati mikana yavepo here yekuzisimudzira? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Muri Zimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection nasi maneru na 8 PM.
Muchirongwa chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokukurudzirai vateereri kuti musashandisa mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe.
Zvese makati niko vana mukomana nokano wandi ndinambotsigira mwe mutoranye kwa maganda zvinobata bandai vako kumushoko kwa marando kwezvo ndikuzvitafurira vakomana chizvi KG hopfikinzi 500 especially kana iri mari yemufoni kune dhona kishe kenda nechina yekuzama kupawani mari ma $51 US but inenge yakaiswa mufoni wozoikonvetet kumaRTGS vakomana hazvibetseri because mari iyoyoyo vanokuudza kuti 50kg yeu $500 okuudza kuti mari inobudiswa mufoni haibudisi haichanisi yeu yose i 500 kudaro echanisi yabai 100 which means woita kubhadhara 500 chanisi yabai pachibako mapesizi ekubatwaya munhu anosara ne zvakangooma hazvo toona kuti murombo zvikunzingazvo vakomana ka kurumende iyi yaiijiga zvakangooma hazvo.
Masera se, vashamarari veStudio 7, masera se, nemwe vateereri masera se. Haina nangu handina mashoko kanya kuwanda wanda. Chikuru chandaida vana veZimbabwe, tagona kubatana. Tagona kubatana tabisa uore muhuri mukati menyika. Nokuti tarira muno chechinga wachikoro, chikoro chinenge chauraya nyika. Nokuti umwe nepapo nekuti ndakadzidza mwana papo nendakadzidza. Asi kuti ngatisiye musoro pamwe chete tigadzirise nyika. Kutaura tichingotaura tisina zvatinogadzira hazvishandi. Izvezvi ndoda kukuudzai vose varinume vane mabhizinesi vanoti tawana chiitawana mukana wokufuma. Ndokumbira kuti imwe mwive vanoteerera nemwe vateereri nevari kupi, indai izvezvino pamashoo akamaranda izvakadotanga. Nechipiri ichechichi anenge ari kumapurazi mwenezi Bhubhi, saka iteererai muno kuti tiri kufa. Kuwana tochema kudai sezvizvi hatina kumwe katingawana. Totivo hurumende inotibatsira nepasaidi, isu zvimari zvetiona tichizama kubata-bata, asi kuti ivo vanenge vane upfu hwacho honitikuvadza. Ndichienda muutsanana muutano avanobva kuChina ava taikumbira kuti shava vamonitiwe kuti vasapinda nechirwere mukati menyika, vadzivirirwe chirwere vasagara chapinda mukati menyika. Nochigara chapinda mukati menyika chatiuraya vazhinji, chete atofanana neAIDS nyingo pakashira. Saai tinotenda munifadzirevo gigs ari kuSouth Africa. Mufana wangu Sivanda ndokumbira kuti mumufadzevo. Tinotenda vashamarari.
Makadii zvenyu vashamarari Studio 7, tinotenda nekutibudisira mashoko edu atinotumira naanotovaka munotaurawo, tinozvitenda zvese. Ini hangu ndini Madhuwe, ndiri kuno kuJoni Soweto. Ndinoti kuna vamunangagwa vakura ngavaende kunozorora. Mumwe wavo akatozorora, ivo ngavaende zvavo vasina kubviswa pezvakanaka. Varege kuzonyadziswa semukuru. Zvinonyadzisa kuti mukuru aite zvokunakurwa. Vambosiro vana vadiki. Vana vadiki vadzidza vaona kukanganisa kunoita vakuru vakaenda. Naivavava zvavanopromisa zvacho zvese hakuna zvinoitika. Zimbabwe yaonongoka nevanhu ivavava. Saka kuti igadzirike zvakaoma. Dai vamunangagwa vaisuduruka zvavo, makore ayo ekuzorora akakwana kuenda kupenjini. Vari kungomanikidzira ukuru hwacho hwavasingagoni. Dai vachisira vechidiki vamboona kuti chii chinoitika pamberi apo, nokuti vechidiki vaakuziva zvese zvokuti upfumi hunodai, upfumi hunozodai, zvese vaakuziva vechidiki. Vanogadzirisa upfumi. ilivo vachembera ngavazorora
sei kubva studio 7 apo aiwai studio 7 ndichomukumbira okapo vana mukoma wangu blessing ukojoka vana rei mumbobvunzawo pane nyaya mhani iri kuisiri kunyatsobuda zvakanaka pagoko esauti apo kune uyu uyu unonzi chanda uyu najeorgina vakasungwa vanhu ivava vane nhau youwo remanji asi yanyaya yacho iri pahiti saka imboverifya iyo timbonzwawo zviri kufamba sei vanhu ivava vane uori husingaiti hunotyisa zvokuti tichidai vatomboenda seri kwekaunda chaiko chaiko vadzose zvinhu zvavari kubanda imbavha dzinotyisa zvinhu zvemachembere vazvipedza ndingatendewo mukapureyawo audio yangu nekumboseja sejawo
ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asine nechekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutumire manzwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kana munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zita revaimbo vemeya veNew York vaMichael Bloomberg harisati rava pamagwaro ekuvhotera mumatunhu mana ekutanga kuita sarudzo yekutsvaga achamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica iyo ichaitwa muna mbudzi gore rino. Hazvisati zvajeka zvakare kuti vaBloomberg vachakwanisa here kunyoresa kuitira kuti vavhoterwe nemusi wechitatu anove mangwana. Musarudzo mbiri dzebato reDemocratic Party mumatunhu anoti Iowa neNew Hampshire zita ravaBloomberg rakanga risiri pamagwaro ekuvhotera. Vakuru vakuru vezveutano muChina vazivisa nhasi kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus vadarika pazviuru makumi manomwe nechimwe uye vanhu vafa nechirwere ichi vava kudarika pachiuru nemazana masere. China inotiwo vanhu zviuru gumi nechimwe vanga vachirwara nechirwere ichi vapora zvakanaka chose. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nhasi tiri kutarisa zvakaitika muAmerica nezuro apo nyika iyi yakarangarira vatungamiri venyika iyi nemabasa avakaita mukukurudzira utongo hwejechetere. Professor Moses Rumano vepaMalone University kuOhio muno muAmerica vanoti pane zvakawanda zvingadzidziwawo neZimbabwe pamusoro pekuremekedza vatungamiri venyika varipo nevakatisiya. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 ataura navarumano kuti tinzwewo maonero avo pazuva rePresident's Day remuAmerica.
Rakakosha nekuti izuva rakatangwa muno kurangarira anova munhu akatanga kuti ndiwo akatanga nyika inoyi George Washington. Saka rinopo kuti izuva rekucherechedza watungamiriri kana mapresidents nebasa ravanoita guru. Mapresidents akashayika akazorora nevachiripo. Saka izuva rinokosha iri rekurangarira ubasa hunenge hwaitwa nevatungamiriri mukati menyika ino.
Tichitarisa kuti imo muno varipo pachigaro pari zvino vaDonald Trump vachangobva kubva munyaya dzeimpeachment, munoona kurangarirwa kwezuva iri kwakasiyana here gore rino nezvatinosimboona?
Ndinoona kuti kurangarirwa kwacho kunosiyana gore rino nekuti zvanga zvichiitika izvi vanhu vanenge vakutsutsumwa kana vanhu vanenge vasiri kunyatsogutsikanaba neubasa hwemutungamiriri aripo kana wapurezidendi aripo. Kuti kana purezidendi achiita zvakafanana nezvaanenge achipomerwa mhosva sekuti anozvidza dare kana kuti anofunga kuti ari pamusoro pemutemo wenyika, vanhu havazonyatsofareba kuti hongu zuva iri rakapuhwa haro, asi munhu aripo pachigaro haakodzereba kuita kuti anga achi wakodzero dzekuti wanhu wazoita panguva yekuita holiday kuti zviito zvacho hazvina kubuda zvakanaka.
Asika vamwe vanoti vaTrump vakabatwa vasina mhosva.
Ndizvozvo zvazvo zvakabuda zviripo pakazoonekwa, asi chipomerwa ichocho chinonetsa kuti chigobva kune veruzhinji wakange wachitarisa nenyaya iyi uye kuti yaifamba sei, uye vazhinji vanenge vasingakarireba kuti munhu wapurezidhendi agozosvika pekuti anosvika kupomerwa mhosva yekuti ari kutadza kutedzera mitemo yenyika yake yaanotungamira.
Zvii zvingadzidzwe nezimbabwe pane zuva irori ratinaro imo muno nhasi?
Zimbabwe inodzidzawo kuti kurangarira vatungamiriri kwakanaka kwakakosha, uye vatungamiriri vaite zvakanaka mukati mekutungamirira kwavanoita vanhu, vanhu vachiungana vachifara vachitaura vari pamwe chete vachiwirirana. Ndinoona zvichikosha izvozvo sekuti izuva reholiday, vanhu vakagara kudzimba vasiri kuenda kumabasa vachiita zvavanenge vachiita vachirangarira ubasa hwakanaka hunoitwa nevatungamiriri wenyika.
Avo vanga vari Professor Moses Rumano vepaMalone University kuOhio muno muAmerica, vachitaura vari parunhare vari kuOhio kwakare naMabulus Muhlanganya uye weStudio 7. Zvimwe hazvibvunzwe mumhanzi vamuchakabvu Oliver Mutukudzi uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Imwe nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu inoti kusendekwa parutivi kwezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende munongedzo kuti European Union yakazvipira kuita nhaurirano neZimbabwe. Mumwe wevechidiki wakambobviswa basa muZANU PF vaGodfrey Senengamu vanoti manyepo nekuti vakakumbira regerero kubato ravo mushure mekumbomiswa basa mubato iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro manheru ano. Ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Sandikile Mhlanga achikupai nhau dzeNdebele.